Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI vapedzisa iruhanya. Vanoti bumbiro idzva remitemo yenyika haribvumire mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuita madiro aJorgina panyaya yekudzinga mutevedzeri wavo amai Mujuru. Mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe vari kukurudzira kuti amai Mujuru vasiye chigaro chavo nechimbi chimbi, vachivapomera mhosva dzeuori, kusagona basa, kutengesa kunyika dzekunze pamwe nekuronga zvokubvisa vaMugabe pachigaro nechisimba. Pakutanga kwesvondo rino, amai Mugabe vakakurudzira zvakare murume wavo kuti ashandise masimba ake kudzinga amai Mujuru basa. Asi varuhanya vanoti vaMugabe vakasungwa mbira dzakondo nemutemo.
Tichitarira mutemo mutsva wedu webumburo remutemo rakaiswa mugore rapera, mutemo wenyika unotaura kuti kana president kana vice president wake achibviswa muparlament, the house of assembly yakagara pasi, senate nehouse of assembly dziri mbiri dzinofanira kugara pasi kuti dzito izvezvo. Ndosaka muri kuona vanhu vezanupiefu vachingoti ngaabve, ngaaresigne, tinomuita baby dump. Vanokwanisa kumuita baby dump, vanokwanisa kumubvisa kuzanupiefu kupati kwavo, asi kupresident, vice president wenyika vanofanira kutotevedzera mutemo. Ndosaka izvo muchiona mai Mujuru pavakanyora tsamba yavo vaitaura kuti unconstitutional removal. I think vanhu vanova pao mazano vanga vazviona. Saka zvinokwanisa kuitika panyaya iyi ndezvekuti tinokwanisa kuita zvakaitika kuMalawi, vabhingu Mutharika vachimupawa. Vabhingu Mutharika vachimupawa vakabvisa maJoyce Banda kuti auchazi president weparty yangu, vice president weparty yangu, ndobva vavabvisa asi vakasara vari vice president wechi wenyika. Vabhingu Mutharika pavakazofa ndosaka makazoona maJoyce Banda vakanzi neconstitutional court ndivo vanofanira kunge vari chi acting president kusvika maelection azoitwa. Saka muZimbabwe tinokwanisa kutoita dambudziko rakafanana neiriro, nokuti ndatarira futi transitional clauses aya. Muma transitional clauses hapana pakanyorwa zviri pachena kuti president vanokwanisa kubvisa mutevedzeri wavo muhurumende kana vachinge vasingamudi kana kuti pachinge paitika zvimwezvo.
Varuhanya vanoti vaMugabe vanogona kushaya rutsigiro rwakakwana rwenhengo dzeparamende pamwe nedare resenate sezvinodiwa nemutemo kuti vakwanise kubvisa amai Mujuru pachigaro. Vati ZANU-PF ingangokwanisa chete kubvisa amai Mujuru semutevedzeri wavaMugabe kubato chete, asi haikwanise kuvabvisa pachigaro chavo chemutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Haipapo panonetsa ipapo, because mukatarira kumaprovinces kwese kuvana dzikamai Mavhaire, vana Kaukonde, vakawanda vese vadzingwa vari kutonzi vanhu vokwaMujuru asi vari muparlament, vana Gochi maministers vanhu vokwaMujuru asi vari muparlament. Saka zvinozokwanisika sei? Munzi kuti kana vaitonzi kuvhota ibarara vakasirwa bvuti pabhaziso secret ballot. Panonetsa kapa pakaipa.
Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vatakura zhangazha vanoti vaMugabe vanokwanisa kudzinga amai Mujuru basa sezvo varivo vakavadoma kuti vave mutevedzeri wavo.
Vane simba rokudzinga mutevedzeri wavo nekuti kune section yekonstitutioni six schedule inotaridza kuti vaMugabe ndo vanoapointa mavice president avo, and parizvi vaMugabe vakaapointa mai Mujuru kuti vave vice president. Asi nekudaro vanokwanisawo kuvadzinga basa nekuti ndovane masimba ekuvaapointa kana kuvadzinga.
Dzimwe nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika dzinoti kusawirirana muZANU-PF kuri kukonzerwa nekugarisa kwaita vaMugabe pachigaro. Zvinonzi pane zvipoka zviviri muZANU-PF zviri kurwira kutora masimba kubva kuna vaMugabe pavachasiya chigaro chavo, uye chimwe chezvipoka izvi chinonzi chiri kutungamirirwa naamai Mujuru, uye chimwe chinonzi chiri kutungamirirwa negurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Asi vaviri ava vanoti havana zvikwata zvavanotungamirira, kunyange hazvo politibhiro yeZANU-PF yakati ichaferefeta nyaya iyi. Politibhiro yeZANU-PF iri kutarisirwa kusangana mangwana kuti izeye nyaya dzekuvandudzwa kubumbiro rebato, sezvo paine vamwe vari kuda kuti zvigaro zvese zvemubato iri zviite zvekudomwa nemutungamiriri webato. Zvinonzi vanhu vanonzi vari kutsigira vaMunangagwa vari kuti chigaro chemutungamiriri webato chive icho chinokwikwidzwa chete kuitira kuti anenge adomwa asarudze vanhu vaanoda kushanda navo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.